Vakabata chigaro chasa chigaro mukodi pari zvino vafaraimbira vebato rezunde vati PDP yave kuzopinda mumubatanidzwa uyu svondo rinouya. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri webato iri vaJacob Mafume kuti tinzwe kuti sei bato ravo ratadza kupinda mukodi nhasi sezvo range rakatarisirwa kuita izvi. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzange dziri pachiitiko chanhasi. Mukuru webato reZimFest muZimbabwe vaDerek Lupemba vaudza Studio 7 mushure mokupinda mukodi kuti bato ravo rapinda mumubatanidzwa wekodi nekuti ndiwo unoenderana nezvisungo zvebato ravo.
Tiri kudaira chichemo chevanhu chekuti tibatane nekuti hane nguva tichingochema nezvaasiringoitika izvi, saka takabatana tinokwanisa kunge tibudira mune zvatoda kuita. Ndochidimbo.
Mutevedzeri wasachigaro webato repdz vaVictor Mpofu vanoti kodhi ine chinangwa chekuunza shanduko nemushandira pamwe wemapato ese.
Pane zviri mukodhi maDemocrats zvinotidakadza, zvinova ndo zvatoshanda nazvo isusu. Saka kuti tingomhanya tongoenda uko tichisiyana nevamwe ndo zvirikonzera kuti nyika ino patimire pane mapolitical parties akawandisa, and tiri kukonewa kuti tinyatsosangana kuti tibvise tiuye nechenji yatiri kuchemera. Saka zvatiri kutaura isusu ndezvokuti tawana nzira, tasangana nemamwe mabato kuti tishandisane kuitira kuti tiwane change muno muZimbabwe.
Mubatanidzwa wekodi uyo wave nemasangano manomwe anosanganisira MDC inotungamirirwa navaWalshman Ncube, Mavambo Kusile Don, Dare, Renewal Democrats of Zimbabwe, Zunde pamwe neZapu une chinangwa chekuti mapato ese anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kubatana mukubvisa utongo hweZANU-PF. Kodi inotiwo musarudzo dza2018 ichange iine candidate imwe chete pachinzvimbo chimwe nechimwe chichange chichikwikwidzwa. Vambira avo vakabata chinzvimbo chasachigaro wekodi vanoti mubatanidzwa uyu uchaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro panguva pfupi inotevera.
Iye zvino izvi tiri kuronga kuti tichave nelaunch, vatichalaunja musangano uno, ende ndo pamuchaona Harare yese yaakodi. Saka iri nyaya yemacandidates. Iye zvino izvi takuenda kuti tinogara pasi toronga kuti tichasarudzana sei, but hatokuudzai kuti chinyi pamapost ese achakondestwa muna 2018 tichange tiine one candidate. Hatina maindependence, hatina hatingori necode candidate.
Kunze kwavambira, vamwe vatungamiri vemapato ari mukodi vanoti vaElton Mangoma veRDZ, vaSimba Makoni veMavambo pamwe naAmai Nyagomo vePDZ vapinda muchiitiko chanhasi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo paine mapato akawanda munyika anopikisa bato riri kutonga reZANU-PF, mapato aya haakwanisi kukunda musarudzo kana akapinda asina kubatana. Kunyange hazvo risiri mukodi, bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti rakazvipira kushanda nemamwe masangano mukuumba mubatanidzwa uchabvisa ZANU-PF pachigaro muna 2018. Mumwe wevatevedzeri wavatsvangirai vaElias Mudzuri vati bato ravo riri kuita nhaurirano idzi pasi pechirongwa cheNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Vati mamwe mapato akaenda kunotanga kodi akaramba kupinda muNERA uye mapato akasununguka akiita zvaanoda.
Vanhu vari mukodi vari muNERA here?
Pari zvino MDC iri kuita hurukuro nemamwe mapato kusanganisira Zim People First iyo yakapindwa naPongo neZuro, zvichitevera kudzingana kunonzi kwakaitika mubato iri pakati paAmai Joyce Mujuru nevamwe vavo vanosanganisira vaDidmas Mutasa, varugare Gumbo nevamwe, uye neMDC yavaNcube nechinangwa chekuumba mubatanidzwa wakasimba kuti vabvise ZANU-PF pachigaro. Pari zvino munyika mune mapato ezvematongerwo enyika makumi mashanu nemana uye mazhinji acho anopikisa hurumende iripo yeZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.